Vatori navo tangatichingo varatidza kushushikana kwatinako seZimbabwe National Agreement Platform kunobva kwasimbisisa wechikonzero chakaita kuti tiumbe platform iyoyi. Kushungurudzika kwedu kune chokuita nokuti Zimbabwe yapindana nemacycles akawanda chaizvo chaizvo, anosanganisira kudhara chaizvo chaizvo tichangopinda mukuzvitonga, nyaya dzekukura hundi, nyaya dzemaviolence, nyaya dzemadisplacements evanhu. Saka tange tichizoratidza kuti iko zvino izvi tiri mucrisis kana kuti mucycle zvekare yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe. Ikonomi yedu haina kumira zvakanaka. Iko zvino izvi kuri kutaurwa nezvemabond notes, zvatina kunyatsowana rujeko kuti kudzoka kwezimudhola here kana kuti kwete, tikushushikanawo zvekare uye nekuomerwa kwaitwa vanhu zvino munyika yeZimbabwe. Uye hurumende yedu ichiratidza kuti yaneta asi kuti varikuda kuramba vachingori pachikari ipapo. Saka ndozatanga tichikurukura tichipa kusimbisisa kweshoko rokuti vamugabe vanofanira kuzama kushedzera kana kuti kubvumira national dialogue inoita kuti vanhu vakwanise kukurukura kubva muzvikwata zvakasiyana siyana kuti tiwane mhinduro kana kuti kugadziriswa kwedambudziko ratinaro munyika yeZimbabwe.
Izvi zvinozobatsira chikunyika, Bishop Magaya, tichiona kuti mangosangana asi pakusangana wamaita hurumende yanga isipo, inove iyo inozoimplimenta kana kuti kuwandudza zvamune masunga.
Very good. Uyu mubvunzo wakanaka chaizvo. Kusangana kwataita kuronga urongwa hwatinenge tinahwo. Chokutanga, urongwa hwedu hunenge huri hwokuti tigone kuapproacha hurumende kuti zvatinofunga kuti vanofanira kupafacilitata vanofanira kuzviita. Asi kuiapproacha kwedu uko tinoziva kuti vanogona kuramba sevanhuwo vajaira kuva nehumbi midoga. Sakawo tine urongwa hwatinahwo hwachange tichizoita nationwide, hwatichazoratidza mavhiki mashomanene ari kuuya, kwati mazuva mashomanene ari kuuya, kuitira kuti tikwanise kupa puresha kuvatungamiriri veZimbabwe kuti vazive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Asi uchaona kuti pane zvinhu zvari kungozviratidza zvega kuti zvinhu zvikaramba zvakadai nyika ichawondomoka nokuchimbidza sekuondomoka kwayatoita, asi zvichapfuura ipapa. Saka tinodavirawo kuti maefforts edu nepuresha tichapa uye nekuipa kwezvimwe zvinhu muZimbabwe kuchaita kuti hurumende yavamugabe vakwanise kugara vateerere vanzu kuti vanhu vari kuti chii.
Mapato api ezvematongerwo enyika apinda musangano uyu?
Mapato apinda neMCT, kwapindawo zvekare veZunde People's Build Zimbabwe, kwapindawo zvekare PDF. Ndovandiri kufunga panguva dzino.